Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kurume 28 2019 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vashanu vanofa kuchimanimani kuManicaland zvichitevera kutsikwa nemotokari yemasoja pavanga vakamirira chikafu. Hurumende inobvuta nechisimba mabhuku anga achida kuparurwa zviri pamutemo muHarare nhasi. Nevaimbove mutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo. Zanu PF yopomerwa mhosva yekupindura munyaya dzekugoverwa kwechikafu kuchimanimani nechipinge. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vashanu vafa nhasi kuchimanimani zvichitevera kutsikwa nemotokari yemasoja pavanga vakamirira chikafu kunzvimbo yeSkyline. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Motokari yemasoja yatadza kumira ikatsika vanhu vashanu vakafira ipapo panzvimbo yeSkyline muno muchimanimani pavanga vakaungana neuwandu hwavo vakamirira kutambiriswa chikafu icho chavasina kuzowana. Mumwe waona izvi zvichiitika vatichaona chinamira. Vati rori yemasoja iyi yashaya mabreki zvaitadzisa kumira sezvo mutyairi wemotokari iyi anga achimhanyisa motokari iyi.
Pairo rori repuma remasoja rinonga rabve kusirivha uko richichida rosvika pagomo manje ndinofunga mabreki arusa ngoti razoende kwene kwaati anhu tizai saka anhu azotipanda anga akaungana kwakubva iro raende kwende kuchizotorovera pa ambulance kuitira anhu anga akazare pese apapo apa saka anofunga dani kuma 5 here kana kuti anhu anga neatizozoona saka hedu kuzwa kuti namba yacho nge anhu anga neadini ashaika asi pafana amwe akakuwara.
Amai Molin Tembo vati vaona imwe chembere ichibuda matumbu mushure mekutsikwa nemotokari iyi uye vati vamwe vakuvara vatakurwa kuendeswa kuchipatara.
Ini ndangoona matumbu angangoripo panze kuti akuputika angotsikwa nemota kwabva aputika matumbu ake kwakuvhurika dumbu rake zvicho perawo zvaangodaro ndomuonero wandangoita vamwe ndazonge ndongotizawo ndisingasazivi kuti zvakamira zvakadini ndotiza ndoti hapane zvaitika.
Ana mukoti vedumba riri kushandiswa sekiriniki yakaiswa paSkyline zvichitevera mafasha muEcyclone Idai vaudza Studio 7 kuti vafa nevakuvara vaendeswa kuchipatara chechipinge uye vati tinzwe zvakawanda kugurukota rezveutano vaObedaya Moyo avo vatisina kukwanisa kutaura navo pataenda pamhepo. Zvichakadai mumwe wevanga vakaungana paSkyline apa vaZefanaya Mabuka vati vazodzingwa pavanga vakaungana apa vasina kukwanisa kuwana chikafu chavanga vakamirira.
Chikafu hatina kuchiwana, hatisi kutombozivwa vangoti hanzi hati muchimbo dzokerai nekuti paitika dambudziko raitika accident yaitika iyo saka dzokerai henyu kumba mozodzoka tichazokutaurirai havana kutaura zuva.
Chikwata chevabatsiri vakabva kusouth Africa chiri kufamba nembwa chatanga nhasi kutsvaga vanhu vasati vawanikwa chichishandisa imbwa kuti dzifemedze pakange paine vanhu vakafa zvichitevera kusaoneka kuri kuita vanhu vakawanda avo vanonzi vakatorwa nemafashamu aya. Mutungamiri wechikwata ichi vaJustin Colbert avo vanoshanda nesangano reGift of the Givers Foundation vaudza Studio 7 kuti vachashanda nemasoja pamwe nemapurisa emuno mukuedza kutsvaga vanhu vasiri kuonekwa. Hurumende inoti ichaedza pose painogona napo kuti itsvage vanhu vese vasiri kuonekwa nechinangwa chekuda kuziva zvakaitika kwavari uye kuda kuziva kuti vanhu vose vakaurayiwa nemafashamu aya vangani. Hurumende inoti vanhu vafa kusvika pari zvino vanosvika zana nemakumi masere nevapfumbamwe uye vanhu vanodarika mazana matatu havazivikanwe kuti varipi. Ndakamirira Studio 7 kuchimani mani, ndini Thomas chiri pasi.
Hurumende inonzi yabvuta nechisimba mabhuku anga achida kuparurwa zviri pamutemo muHarare nhasi nevaimbove mutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo. VaObasanjo vakanyora bhuku reutongo hwejekerere muAfrica pamwe chete nemutevedzeri wasachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vaTendai Biti, vaGreg Mills uye vaJeffrey Herbst. Bhuku iri rinonzi Democracy Works Rewiring Politics to Africa's Advantage. Zvisinei nekumbononoka urongwa hwanhasi, bhuku iri razoparurwa muHarare navaObasanjo navaChamisa pasi peurongwa hwanga huchikokerwa nesangano reSouthern Africa Political and Economy Series Trust. Munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati hapana zvavari kuziva pamusoro pekubvutwa kwemabhuku uku sezvo vari kuNamibia, asi vati vachaedza kuti vanzwisise kuti chii chatora nzvimbo. Hatina ukwaniso kutaura navaBiti kana vaObasanjo sezvo vanga vaenda kunoparura bhuku iri kuMalawi. Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weMDC vaJacob Mafume kuti tinzwe zvaitika.
Haina kuti pakana chikonzero, hurumende yedu haineti nekuputira Zimbabwe mukunyara nekuita zvinhu zvinonyadzisa. Manje manje vanga vachiba chikafu chevanhu chakadhonetwa nenyika rese jekerere kuti chipuwe mavictims ecyclone Idai. Pakudhoneta hapana akambovaona, asi pakuba zvinhu zvevanhu ndoo paunovawana. Munhu anenge ane chake chaanenge agadzira, ivo vanongoziva kuzotora. Vatora mabhuku awa, havana kupa tsanganudzo. Endi zvatishamisa, vatora mabhuku awa abva auya na former president of Nigeria Olusegun Obasanjo na former AU chairperson Olusegun Obasanjo. Akapinda muno hapana kana wehurumende amugamuchira, ada kumuona, ada kutaura naye. Vanhu vasina kana hanya nehistori nerondedzero yeAfrica, asi vanonyepedzera kuda kuziva rondedzero yeAfrica, asi havakwanisi kana kutambira munhu mukuru akaita saOlusegun Obasanjo.
Saka mabhuku aya atorwa panhandare yendege aakuda kupinda navaObasanjo.
Mabhuku ava sezvamunoziva vaBiti navaOlusegun Obasanjo naGreg Mills vakanyora bhuku reDemocracy muAfrica ravari kutenderera pasi jekerere. South Africa vakagamuchirwa nemufaro, vari kuenda kuMalawi vari kunogamuchirwa nerufaro, asi munomu vatorwa sevatorwa, vatorerwa mabhuku, vanyimwa mabhuku avo. Kunyadzisa kwazvo, hamusati tamboona nyika yakadai yekuti inonyadzisa munhu akaita saOlusegun Obasanjo, munhu mukuru kune vanhu vese vari kutonga muno muZimbabwe, munhu akabatsira Africa. Vanhu vaidhoneta zvinhu even kunyaya dzerusununguko. Vanhu veNigeria, mukuru akaita saOlusegun Obasanjo ndiani nani arimo muhurumende iko zvino angati angaidzana naye, wokuti paairport panoita vanhu vanofunga kuti vanotorera Olusegun Obasanjo mabhuku. Kunyadzisa pasi rese reAfrica.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri ne musi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu gumi nevanomwe vafa zvichitevera kutsva kwaitika pachivakwa muguta guru reBangladesh. Vamwe vanhu vanonzi vajamba nepamahwindow kubva mu19th floor muchivakwa chemudhaka vachiedza kutiza moto wanga uchibvira. Vanhu makumi manomwe vanonzi vakuwara vachiedza kutiza moto uyu. Vanhu gumi nevaviri vafa uye vamwe makumi maviri vakakuvara zvichitevera kuputika kwaita bhambu panze penzvimbo yekudyira muguta guru reSomalia Mogadishu. Vaona zvichiitika vaudza Somali Service yeVOA vanoti bhambu raputika pamberi pemusuo wemba yekudyira mugwagwa wemaka awa mukurama ndo rauraya vanhu ava. Bato reZANU PF riri kupomerwa mhosva yekupindira munyaya dzezvekugoverwa kwechikafu kuchimanimani nechipinge uko kune vanhu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo Tropical Cyclone Idai. Vamwe vagari vekunzvimbo iyi uye mapepanhau akaita seNews Day neDaily News vari kuburitsa nyaya idzi vachiti ZANU PF yaendesa motokari nenhengo dzayo kunogovera chikafu uye vanonze vari kunyima vamwe vasiri nhengo dzebato iri. Asi ZANU PF inoti iri kungobatsirawo nemotokari dzayo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nhengo yeZANU PF uye vari muzvinabhizimusi vaGilbert Muponda pamwe nemutauriri weMDC kuManicaland vachimirira Mutasa Central mudare reParamende vaTrevor Saruwaka. Totanga kunzwa kubva kuna vaSaruwaka.
Vakapa kuuya chikafu munharaunda. Vanhu veZANU PF wakabva vada kuchitora chikafu chiya kuti vaite sendiwo vauya nacho. Dai vakagumira ipapo zvaitova nani. Dai vakatora vachichipa vanhu vese vari kutambudzika tinoti mhosva yavaizova nani. Asi vakanyanya kurwadza ndezvekuti vaakutanga kuti iwewe hausi wekuZANU PF haufaniri kuwana. NaMwari naMwari padambudziko rakadai ZANU PF ngainyarewo ngaizwewo tsitsi.
Vamuponda pindai tinzwe.
Ipapa apa chiri kuitika ndechekuti MDC yapererwa nekuti ini chandakaona chakaitika nezviri kuitika ndekuti MDC yanga ichitaridzira kuti Zimbabwe ichapererwa iwo wozopinda iwo nekuya nemadhona because vanozviti ipati yemadhona ndio inofanira kunge ichiuya nerubatsiro chete. Asi wakashamisika kuona ZANU PF ichimiramira ichiisa mota dzayo dzakanyorwa ZANU PF ndo dzimwe dzayo maoteren vehicles ma4x4 akapiwa maMP nemaofficials epati akapinda mumusha achibatsira kutakura zvinhu kubatsira kudistributa zvinhu bhozi zvinhu zvaiva nemahelikopta zviya nemagonyeti asi aiperera kusina vanhu saka mota dzakapinda kubatsira kudistributa chikafu ichi chekuti anti ZANU PF yakazopindai nemota dzeZANU PF maida kuti dzikasapinda kuti muvanhu motanga kupomera mhosva zvakare kuti ZANU PF maona vane mota nyowani asi vanhu vari kutambudzika kudai mota idzi dzashanda dzapinda unobatsira saka ipapa vanhu MDC please leta zvimachua
vasaro wakapindaiwo tinzwa
tikaramba tiine tsika iri kuitwa neZANU PF kuti vanoramba zvavanenge vange vachiita unobatwa muoko wako uri muchigaba chine mabhanzi woti hausiriwe zviri pachena ende havana kuzvitanga nhasi. ZANU PF toziva kuti itsika yavo nguva nenguva. Isusu pakaita dambudziko rekuchipinge chimanimani inini semunyo mutauri weMDC muManicaland ndakatonyora gwaro randaitokurudzira vanhu kuti rubatsiro ngaruende nekuna Honorable Sako nekuti ndinozvitambira kuti maparlamentarians nezvina baso tiriwe bato ripi kana dambudziko rawo bari wani takatisu takatotanga kukurudzira kuti mubatsiro ngaruuye chero naani zvake tipe vanhu vawirwa nedambudziko vanhu vemuzimbabwe tikatotaura zvakare kuti hurumende inogochema chema kuti vari kutsvaga mota sei rubatsiro rwese rwu iye zvanu pesi ine ma4x4 ayakapiwa tichiziva zvatiti mari dzakabiwa kana kuna ana chiyadzwa zvatiri kuchema sevana vezimbabwe kuti kubiwa kuri kunyanya asi saizvozvo taakushama kuti hatiri kuchema kuona mota dzezanu pf dzakanyorwa nezanu pf asi tindiudza iwewe kuti zvipfeko zvezanu pf zvinozodikana pakudii
vamuponda ko motokari dzese dzehurumende dzakaenda kupi sei bato rezanu pf rine mota dzakawanda kudarika dzehurumende
aiwa ka blessing nyaya iri kuita ndeyekuti hatisi kuti mota dzezanu pf dzakawanda kudarika dzehurumende mp wezanu pf ane mota yakabva kupati saka mota idzodzo ndo dzavanenge vachishandisa dzepati dzakanyorwa kutoti constituency yakati nemota saka zanu pf sebato rinoshanda nevanhu vakatomobhilaiza mamp ese enyika kuti no kana uine mota uya tibatsire chi vana venyika vatambura uyu vakomrade vati kutaura navo havasi kutaura zvine mafeti ini hatingatichi mhosva yekuti wazopfekere tishiti akapfeka zanu yakanyawa zanu pf asi dai kurudzi pari kunzi kana usina tishiti yezanu pf hawande chikafu ya ndo mhosva yakutaurika iyi because zvimwe zvacho zvakutora kutsvagiridza shuwa kuti wakapfekere hembe yakati uchipa vanhu chikafu aiwaka izvozvo ndo zvinoratidza kuti mbc kufunga kwachoka ndekuya kwehumbimbi ndoga kuti kana ndisingatonge ndaiparire nyika yacho zvechikafu zvaita kana tabva pachikafu ngatichitose kuti vana vaive vakapwanyura zvikoro zvavakwa mahosipito adzorerwa
vamuponda imbotisiyai vapinde vasari wakatipinde chirongo
ya ndoda kuti tibatsire vanonzi vamuponda kuti ngavanzwisise kuti kune inonzi government policy painenge ichiita urongwa hwayo government policy inojekesa pachena kuti zvipfeko zvebato hazvitenderwi haisinyaya yekuti ichoisi yemunhu kuti anazvo here kana zvaana hazvitobvumirwi pese panoitwa magovernment programs saka kana ari muhurumende mupati inoti iri kutungamirira nyika vasingatozivi mutemo wenyika yacho ndopanototangira matambudziko edu chaiwo uyezve ndoda kuti anzwisise kuti hatisati tabva padambudziko rechikafu pane vanhu vasati vawana chikafu saka izvi zvaari kuita izvi zvinorwadza kune vanhu vari kufa nenzara vari kudya magwavha vari kutambudzika vari kubika mabhanana iye achitodza kuti nyaya yechikafu takatopedza nayo takuenda panext stage inext stage yevanhu vari kutora zvinhu zvevamwe
zvamuruti government program please this is a program where everyone is involved you cannot call it a government program as if government yeri tino ndisine monopoly yekubatsira vanhu maorganizations ese they are free to go onto the ground imimi yese even as mdc you are allowed hapana kurambidzai handiti
nhengo yezanu pf vari muzvinabhizimusi vagilbert muponda manzwawo zvakare kubva kumutauriri wemdc mudunhu remanicaland vachimirira mutasa central mudare reparamende vatrevor saruwaka vaviri ava vanga vari parunhare muharare muhurukuru yanga ichikokerwa nablessing zulu westudio 7 vanhu vakawanda vaungana muHarare vachicherechedza mwedzi wekurangarira mabasa anoitwa nevanhukadzi vazhinji vachiti zvakakosha kuti paitwe mutemo unoomesera vanhu vasingatevedzeri zvinodiwa nebumbiro remitemo pakuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera
vakawanda vataura pamusangano wanhasi vati nyika ine bumbiro nemitemo inosimudzira madzimai asi hapana chido chekutevedza zviri mubumbiro iri gweta vachishanda nesangano rewomen's coalition muzvare mesi jaravani vati bumbiro rine zvikamu zvakawanda zvinosungira kuti pave nekuenzana kwemikana pakati pevakadzi nevarume asi izvi hazvisi kuitika nekuti hapana kuzvipira kubva pane vari pazvigaro
tikwanise kurigadzirisa panoda kuva kune kuzvipira kunoitwa nehurumende kuzvipira kunoitwa naivo vemapato akasiyana-siyana kuzvipira kunoitwa mupublic sector muprivate sector nemumabasa chaimo makasiyana kuti pese panenge pachiitwa pane nzvimbo dzimwe dzinenge dzida kugadziwa vanhu vaone kuti panoitwa kuti madzimai nevarume vange vachinge vakamirirwa zvakafanira.
Vatiwo handi hurumende chete isiri kutevedza bumbiro, vachiti dambudziko iri riri mudzisvondo, masangano akasiyana siyana, makambani pamwe nemayunivhesiti. Vati sekuona kwavo paramende irofanira kudzika mutemo unotara zvirango zvekupa vanotadza kutevedza bumbiro nemitemo inoenzanisa mukana pakati pevakadzi nevarume.
Pange panodiwa mutemo unogadzirwa unenge wakamirira nyaya yegender parity, uchinatso kutaura masteps sekuti kana pachinge paitwa maappointments anenge asiri kukurudzira gender balance, chii chinoitika kumaappointments iwawo? Anonzi ari pamutemo here kana kuti anodikirwa kuti haasi pamutemo? Vanhu vanogona kuita sei kana vachienda vachinoenda kumatarendi mhosva vachimhanya nenyaya yekuti aiwa taita maconstitutional rights articleiwa zvinenge zvichizofambiswa sei? Izvozvo zvinogona kudetsera vanhu panyaya yekuti tione kuti gender balance ingachengetedzwa.
Mumwe wechidiki anorwira kodzero dzemadzimai zvakare achiita zvidzidzo zvemutemo muzvare namatai kwekweza, vazhazhi vashamisi kuti hapana kuzvipira pakuenzanisa mukana nokuti varume havadi kurasikirwa nemasimba.
Varume vane zvakawanda zvekurasikirwa nazvo nenye pakana tikaita that balance to say it's a 50-50. Because men ndo vanga vachienjoya mabenefits in the patriarchal system, ndo vanga varivo vari kupfugamirwa nekuombererwa nekuitirwa zvinhu. So you would realize kuti because there are more men who are in power, they are very reluctant kuti vaite sei vasiyewo vakadzi vachiwanawo that 50-50, because it means losing power.
Vati vakadzi nevarume vanofanira kushanda zvakasimba kuona kuti mikana yaenzaniswa, sezvo kutadza kuita izvi kuri kutyora bumbiro remutemo yenyika.
So we have to put pressure, men included, women also putting pressure kuti tirikukumbirawo kuti zvatakanga takanyorerana pasi makatidedza kureferendum tikaenda takanosunga maZambia nemadhuku tikaswera tichitsva nezuva tichivhotera izvozvo zvatanga takawirirana zviya zviya, because that is the social contract. Could you must account to the people.
Mukuru wesangano reHelpline Zimbabwe iro rinoshandira kudunhu reMashonaland Central, amai Eunice Hove vaudza musangano uyu kuti kunyange hazvo bumbiro rakanaka chose panyaya yekusimudzira madzimai, bumbiro iri harizivikanwi kumaruwa.
Asi ndichitora inini semuenzaniso nekwandinoshanda kuMashonaland Central, unoona kuti madzimai aikoko haana ane nzara yeinformation. Wongu, there are provisions for them to better themselves, but the information is not cascaded to the grassroots, and that inhibits the balance for better for the women in rural areas.
Vati kana madzimai akaziva mutemo anokwanisa kurwira kodzero dzavo zvine simba. Musangano wanhasi waitwa senzira yekucherechedza kukosha kwemadzimai, National Women's Month, uko kunoitwa muna kurume gore rega rega. Musangano uyu waitwa pasi pedingindira rekuti hashtag balance for better, uye wange wakarongwa neStudio 7 ichishanda neMedia Center. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Manguja.
Sachigaro veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, amai Priscilla Chigumba vari kutungamira chikwata chine vamiriri vemapato ane nengo mudare reparamende chiri kushanya kuSouth Africa kunodzidza nezvemafambisirwo esarudzo kubva kusangano rinoona nezvesarudzo munyika iyi reIndependent Electoral Commission of South Africa. South Africa iri kugadzirira sarudzo dzayo idzo dzichaitwa musi wa8 Chivabvu gore rino. Vari kumirira mapato avo vari muchikwata ichi vanoti vaDouglas Ngonzora veMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vamunyaradzi Paul Mangwana veZANU PF, vaObert Gutu veMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe, vaMasango Matambanadzo veBato reNational Patriotic Front, vaTemba Muliswa ava vakazvimirira, pamwe nemamwe makomishina eZEC anoti vaQubani Moyo navaUtoile Sligwana. VaGutu vanoti chikwata chavo chadzidza zvakawanda kwazvo kubva kukomishini yesarudzo yemuSouth Africa iyi mumazuva maviri avari munyika iyi. Zimbabwe inotarisira kuzoita sarudzo dzayo muna 2023. Ngatinzwei hurukuro yataita navaGutu pamusoro perwendo rwavo.
Tiri kuno kuSt Julian kuSouth Africa, kwatanga tiri patingangoti muchirungu study tour IEC Independent Electoral Commission munomu South Africa tangasiri delegation ya wano wakati wandei kubwa ku Zimbabwe chinangwa chedu choku ya kuno changa chiri chokuti tizizeo nukuwona hawa kuti we Independent Electoral Commission munomu South Africa wana mbojukambisa sei sejo iwo wari kugadziri za kita na elections hawa muswa May 8 gorevino saka yanga iri tuwa kuti tidzidzewo tatidza zvakawanda vachititaridzawo zvavanoita kugadzira kwavanoita vachititaridzawo zvose nezvokuti kana vamusoro kuvhota vanhu vanenge vachivhotefa sei nyaya yekuti kana mari dzavo dzachibuda anenge achizotumirwa kumasenders anozenge achizopatsanura kana kutepfenyura maresults nenzira dzakaita sedzipi saka tingangoti tadzidza zvakawanda zvokuti patapedza zuva rechipirira nhasi tanatsonzwa kugutsikana kuti kufamba kwataita kuuya kwataita kuno kwativhura pfungwa nekuti jekesa nezvimwe zvatasingazivi taakuziva.
Vazhinji vangada kuziva kuti zvinobatsira nyika nenzira ipi tichiona kuti Zimbabwe inotozoita sarudzo muna 2023 imi muri kuenda kunodzidza zvinhu izvi nhasi.
Zvinobatsira nyika zvakanyanya ndonga ndoda kuti vatereri vanzwisise kuti nyaya yemaelections muchirungu vanoti ivo election haisiri an event, it is a process. Ndoona sekuti ndodambudziko ratinowanzokusangana naro muZimbabwe kuti tinongozoti kana pane zuva ratarwa rokuti maelection akaitwa musi wakati ndopatotanga kuda kumhanya mhanya kugadzirira kuti zvinhu zvose zviripo here, maballot paper achazenge achigadzirwa kupi, masecurity features acho anenge akambomira sei nezvimwe zvakadaro, code of conduct dzevanenge vachikwikwidza dzinenge dzichizogadzirirwa sei. Zvino nguva zhinji tinoona kuti tinozopinda muelection tisinanatsogadzirira. Saka izvinobatsira pakuti 2023 tingangoona sekuti kure asi haandi kureba nokuti election iprocess haisi event.
Vagutu, chinonyanyonyunyutwa nacho musarudzo dzemuZimbabwe kupindira kwavanoti kunenge kuchiitwa nemamwe mapato ezvematongerwo enyika mukufambiswa kwebasa neZimbabwe Electoral Commission zvine zvokuti kana dai makaenda kunodzidza kune vamwe hamugone kuzvimisa izvozvo, zvingagadziriswa sei?
Izvo ndozvimwe zvatibatsira nokuti ndataura ini kuti pane vamiririri vemapato ari muparamendi, ini ndandakamirirawo MPCT. Izvo zvatipa mukana wokuti tizivane, tikurukurirane titi kana zvatigadzirira maelections tisangoita zvine nguva zvokungofungirana nokuti tie tisina kuwana mukana kana tibikana yekugara pasi tichionesana. Saka isu tazotozoona kuti muSouth Africa ndo zvavanogara vachiita, maparty chero anokwikwidzana vachionesana vachiita anonzi maliaison committee kumushati nawo kuZimbabwe. Asi nguva zhinji maliaison committee yedu anowanzogara kuita misangano kana election yava pedo. Zvinowo kuno kutaona sekuti vanotogara vachionana vachitaurirana nguva dzose.
Vanga vari vaObert Gutu vari kumirira bato reMDC inotungamirwa namuzvaro Thokozani Kupe vari parunare kuCenturion kuSouth Africa neStudio 7. Tereri musakanganwa muchirongwa che Women's Round Table na 8 PM apo tiri kutarisa dambudziko rakakonzerwa ne cyclone Idai. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko ku Studio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vashanu vanofa kuChimanimani mudunhu reManicaland zvichitevera kutsikwa nemotokari yemasoja pavanga vakamirira chikafu. Hurumende inobvuta nechisimba mabhuku anga achida kuparurwa zviri pamutemo muHarare nhasi nevaimbo vemutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo. ZANU PF yopomerwa mhosva yekupindira munyaya dzekugoverwa kwechikafu kuChimanimani nechipinge. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwana ni apo tinokupai dzimwe nhau. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mtwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 28 kumbimbitho 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kubhubhe abantu abahlanu kwalimala abanye eChimanimani namuhla ngemva kokugxotshwa imota yamasotsha ebithwele ukudla okwabelwa abantu abahlaselwa lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Abantu laba bebemelele ukuphiwa lokhu kudla. Ukwethulwa kwebhuku elilotshwe ngumsekeli kamgcinisihlalo we-MDC umnumzana Tendai Biti encedisane lowake waba ngumholi wakwele Nigeria umnumzana Olusegun Obasanjo kuphazamisekile kancane namuhla ngemva kokuhluthunwa kwezinye izingwalo ngabacuphi ama-CIO. Abesifazana sebesungule uhlelo lokuphana amacebo okufinyelela amathuba kwezamabhizimusi lokukhokhelwa kwawo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuvikwa kubhubhe abantu abahlanu kwalimala abanye eSkyline eChimanimani namuhla ngemva kokuba imota enkulu ebithwele ukudla kokunikeza abantu abahlaselwa lizulu lesiphepho ucyclone Idai ingene ebantwini ekade belindele lokhu kudla yabagxoba. Ababone lokhu kusenzakala batshele iStudio 7 ukuthi imota yamasotsha le ibigijima ngesiqubu ngakho yehluleka ukuma kuseselesikhathi. Kodwa asenelisanga ukukhuluma lohulumende ngalolu daba. Lokhu kwenzakala abanye besithi ibandla leZANU-PF liholisa amalunga alo kuphela uncedo. Kodwa umphathintambo kahulumende obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo uyakuphika lokhu esithi imota zebandla leZANU-PF bezincedisa ukuthwala ukudla njalo akusafanelanga kube la mabandla ezombusazwe abela abantu impahla. EZimbabwe lilokhu lithola usizo kunhlanganiso esizimeleyo kanye lamanye amazwe emhlabeni jikelele. ELeSouth Africa liphathise ngokunikeza eZimbabwe izinja ezilobuciko eseziqalisile ukuncedisa ukudinga abalokhu begqitshelwe izindlu lokunye okwadilikayo eManicaland. Ukuze sizwe okunenge okwenzakala eManicaland ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo nkosazana Sali Nobuhle Mlambo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ePlatform for Youth Development ohlala eChechete eChipinge.
Umumo singathi usungu sibangcono kuyikuthi izulu alisani ilanga liyachisa kusitsho ukuthi endaweni eziningi amanzi seyehle kakhulu. Kodwa manje indaba zokudla lokhu ezihlupha ngendaba yokuthi ukudla ye uyabuya impahla bezibuya sibili. Kodwa manje ngendlela abantu abasenikwa ngayo manje ayisondlela eqondileyo. Indlela yokuthi abanye abantu sebezama ukuthi sebethatha ukudla khona lokho zokwenza okwenhlanganiso yabo, banika abantu abasupport inhlanganiso yabo. So sokusiba nokukhala kakhulu ukuthi shwa abantu silodubo olunje, abanye abantu sebefuna singathi ukuthatha advantage of udubo lolu ukuthi bethabise abangakibo. Kodwa okwakathesi sibili amanzi ayehlile kungathi sokusiba ngcono. Then indaba yemzimba le eyabafi, abanye abaningi sibili abakatholakali, abanye bacathangela ukuthi ingxenye imizimba yabo yageleza yafikela kwele Mozambique, abanye basadinga sibili imizimba yezihlobo zabo ayikatholakali okwakathesi. Sisadinga lezinye izindawo ukuthi ingxenye ingatholakali.
Sesibuya kulolu uhlupho lokudla, kukhona elizibonele khona ngawenu ukuthi ngempela kuyenzakala?
Mina ukubona eqinisweni angizange ngibone, kodwa kuyenzakala ukuthi kulomunye umfundisi ohambe eChimanimani wabona khona ngokuthi bayenza njani ukunika ukudla. So yena manje sesixoxisana sikuma WhatsApp khona lapha esithi nxa umuntu enezinto afuna ukuthi azifikise khona ngale eChimanimani kungangcono ukuthi yena ezihambele eyozenzela, ngoba inganika okhansela abanye kumbe ukuthi abanye abantu abantu abaningi abasaniki abantu ngendlela eqondileyo. Ngayibona ngisuke ngile conversation lomfundisi wakhona ngimbuza ukuthi kanti indaba yokudla ihamba njani, wabe sengixoxela sibili ngaseChimanimani khona ngapho. Wathi sesixoxile lathi ngapha saqalisa ukuzwa ukuthi hayi sokule ndaba enje esihluphileyo okuthi abantu ngapha labo sebengathi banyusa ukudla ngenxa yokuthi babe betshela ukuthi abasapoti ibandla lona leli.
Lo ngunkosazana Sali Nobuhle Mlambo, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu Platform for Youth Development, ube xoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga esejejede eChipinge. Abesifazana sebesungule uhlelo lokuphana amacebo okufinyelela amathuba kwezamabhizimusi lokukhokhelwa kwawo olwe-Torch Business Factory. Lokhu kwenzakala ngalinyanga kambimbitho okuyinyanga yokunanza abesifazana emhlabeni jikelele e-International Women's Month, kubika uMark Peter Ntambe.
Izifundo zezenzele eHarare zingenwe ngabesifazana abedlula abalichumi okugoqela abafelokazi abake babhekana lokuhlukuluzwa labanye abafisa nje ukuthola ulwazi. Unkosazana Patricia Ngwenya, omunye wabaphatheke kulolu hlelo, uthi laye ubone kufanele ukuba ebe yingxenye yezifundo ezinje.
Zisinika ithuba lokuthi njengawomama sizimele, singamelela ukuthi amanye ama-opportunities ngawamadoda kuphela. Lathi njengabomama siyazimela nje sibe lama-business akhangelekayo sibili. Sikwanisa ukuzimela silolwazi. So injongo yethu ukuthi sifundisane ukuthi nxa sesilama-business ethu siyabe siwuhambisa njani ngendlela eqondileyo.
Unkosazana Ngwenya uqhubeke ethi yena ufuna ukusungula ibhizimusi labalindi ele-security.
Mina ngifuna ukuba le-security company. Vele ngikhangelela ukuthi lami ngijoyine khonapho kulamadoda khona, vele yikho engikufunayo lami ngibe one of the top ladies ku-security. Vele ngaqeda ngifuna ukuregister company yami ye-security, ngifuna ukuthi ngiyebhalisa ngokusemthethweni.
Unkosikazi Emery Marire, omunye layo ophatheke kuhlelo lwanamhlanje, uthi izifundo lezi zimvule amehlo njalo zamnikeza idlabuzane.
Ikosi iyasinceda ngokuthi nxa ule lokho ufuna ukuthi ukwenze in your life, ungayenza ikhosi le iyangipha ukuthi ngibe ngumuntu lapho engizihamba khona ngiyabe ngile something in my mind, ngiyabe ngikwazi konke lokho engifanele ukuthi ngikwenze.
Unkosazana Petronella Nyamukondiwa onguye okhokhela lezi zifundo uthi uhlelo lwabo olubizwa ngokuthi Torch Business Factory lujonge ukufundisa abesifazana ikakhulu kudaba lokusungula lokukhokhela amabhizimusi yabo. Unkosikazi Shane Mwadekuti obekhona laye namhlanje uthi yena unebhizimusi lokuthengisa amakha amnandi efuya inkukhu njalo elima namakhowa, ngakho ke udinga ulwazi lokuthuthukisa ibhizimusi lakhe. Lolu hlelo lukhangelelwe ukuqhubekela phambili luphathisana labesifazana ikakhulu abashelokazi labahlukumeziweyo befisa ukuthola ukuziphilisa ngesikhathi ilizwe libhekana lobunzima kwezomnotho lokusilela kwemisebenzi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama siqhubeka sikhangela umonakalo odalwe lizulu lesiphepho. Thumelani i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingele kuhlelo. Leyi Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kulabantu abalitshumi lasikhombisa abafele engozini yomlilo olumathe kusakhiwo silamahofisi lamavinkeli edolobheni leDhaka kwele Bangladesh lamhlanje ekuseni. Kulamakhulu abantu ababikwa belimele kakubi beseqa ngamafasitela kusakhiwo esilesitezi ezilitshumi latoba mnemunye. Kwele Somalia khona kufe abantu abalitshumi lambili kwalimala abangamashumi amabili ekudubukeni kwebhomba ebelithiywe emoteni esigodlweni seSomalia iMogadishu. Imbiko yokuhluthunwa kwenhlelo zokwabela abantu abahlaselwe lizulu lesiphepho ukudla eManikaland ngamalunga ebandla lezanu PF njalo eluncitsha abamabandla aphikisayo sokucunule kakhulu uZulu othi ukudla lokhu kumele kuphiwe umuntu wonke okudingayo. Limbiko ibangele ukuthi ikomishini ekhangelane lendaba zamalungelo iye eManikaland ukuyacwayisisa okwenzakalayo. Le komishini ithi iza kwethula impumela yocwaningo lwayo kusikhatshana esilandelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla seZanu PF umnumzana Belief Gawule lo dokotela Nkululeko Sifanda oyisikhulumeli sikamnumzana Nelson Jamisa umkhokheli we-MDC onguye osungula lingxoxo.
Monami into engaqondanga njalo embi kakhulu ukuthi kutholakale abantu benikwa ukudla ngendlela ukuthi kukhangelwa ibandla abasuka kulo. Ubuntu bakhona buphumi kahle njalo labantu ababe bencedisile njengoba usizo oluningi luvele ebantwini nje sabazakubona kunzima kakhulu nxa yokuthi singehlelwa ngesinye sesenzakalo ukuthi basebenzela ndawonye leZimbabwe nxa kuyikuthi siphathana kabuhlungu kanje.
Babugawule likwenzelani kahle kahle nxa kuliqiniso lokho?
okuqala indaphande ukuthi ngikutsho ukuthi ezizinto zimele zidingisise zigqwayisise kubonakale sibili kube labanye abantu abangayikhetha ihlangothi kunjengokuthi kule ngatsha ezizimele zethu ama-NGOs labanye abathile labanye abavela nje kumazwe ngala sincedisayo eduzane omahlelwane yibo mhlawumbe abangathi befikile phansi bethi sihlangane lalokhu sihlangane lalokhu akusiphathanga kumbe sihlangane lalokhu besebenzisisa lo msebenzi kahulumende ezizithethele imisebenzi ngoba mina ngithanda ukuthi ngikhiphe kakhulu umsebenzi lo singawupoliticize ngoba into umsebenzi kahulumende uhulumende ngowabantu bonke uhulumende ngowabantu bonke ngokunjalo-ke akumelanga sipoliticize noma yini okuphathelene sehlakalo senesi esinjengalesi njalo abantu basile akumelanga sipoliticize ukufa kwabantu abantu balimele abantu kube yingozi nale ehlele wonke umuntu kungakhathali ukuthi umuntu ngowezanup f ngwani wakabhalwanga umuntu wonke ukuthi lo ngalokhu ngalokhu aliphathi abantu balimeleyo wonke uhulumende akwenziweyo kuhambe kuthethwa ngomabhukisalasa abantu anzange ngizotshela abangabe-zanup f nabangabe-MDC khonokhwana angikwazi ukuthi kuvela ngathi vele kakhulu
kodwaqinisele lokho esikutshoyo be ukuthi izani isuke yenza lokhu ukuthi besiphatha abantu sibonile ephela into ezinjengamavidiyo ngaqambi mangangithi sibonile abantu bezanu bexotha abantu elayinini njalo bebuya begqoke amazambi yezanu belayiniswa ngamazambi yezanu sabona futhi lezi mota zezanu zilayinele ukuthola ukudla kukantika umsebenzi ofana nalowo ufanele wenziwe ngendlela esegcekeni njalo enza ukuthi wonke umuntu azizwe ekhululekile ukuhamba ayephatha ukudla ayikhona ukuthi sokukhanye ngani kuthiwa kufanele ukugqoka izambia kumbe uthwele ikhadi ukuthi uthole ukusizwa ngesehlakalo esimbi kakhulu mbonani mina ukuthi singake sikukhangele ngaliphi icele kumbe ngaliphi lihlo kubi kakhulu ukuthi kubonakale endaweni efana naleyo abantu bebuya ngezimota zezanu kumbe bebuya begqoke amazambia ezanu angifuna ukuthi singaku-excuse kanjani lokho
alubana babugawule kungabe MDC kungodokotela Sifanda labasekeli babo abaya khonale eManicaland begqoke izikipa ze-MDC behamba ngezimota ze-MDC bethandela imitsaro ye-MDC beliyakuthini lina njengebandla
ngiyamuzwa sidokotela Sifanda ekubeka ukuthi abantu babe begqoke iziqalia njengokubeka ntungamile kodwa-ke mina into engiyitsho ngikuthi hayi abantu bakithi ukuthi basadinga imfundo nxa kukudlalo kwenzakele ngalolo hlobo ikuthi mina kangikubonanga kade ngingakuseze ngikuvume ngokuthi angikubonanga kodwa-ke ngisithi nxa kwenzakele into enjenganaleyo hhayi kungabe kuphambanisekile imfundiso sadingakala ebantwini bakithi ukuthi bayehlukanise inhlelo ezinjengalezi lenhlelo zephathi ngoba lapha umbuthano le ekhona eyokulungisa ngaloko umbonakalo lowo ayiso mbuthano wephathi yimbuthano yabantu yimbuthano yakwahulumende abantu behlangene bonke ngohlupho olubeyihleleyo kungakhathalekile ukuthi umuntu ungayiphi bandla kungakhathalekile ukuthi umuntu ungayiphi i-church njalo akudingeki ukuthi abantu bahambe egqoke irigalia irigalia kayidingakali kodwa-ke ogqokile irigalia ngokuthi uyayithanda nje irigalia yakhe abanye sebeyithatha irigalia liyana beyisebenzise noma ngasiphi isikhathi hhayi sibaxoleleni bakithi ngokuthanda kwabo ukugqoke irigalia kodwa kungatsho lutho okungaba kubi ukuthi wonke umuntu oza lapho ebuye segqoke irigalia sokungani isikhathi samakhampeni hhayi akusilungiseli lutho lokho ethi okuqakathekileyo ukuthi kathethi sibambaneni ngohlupho lolo lukhona sibone ukuthi sincedisana njani ngoba bona babancedisayo aso bantu kuphela bephathe eyodwa abantu abamathetha ahlukeneyo abantu abadla ahlukeneyo abakhambisa uncedo khona ngani ngokunjalo uncedo lwakhona luyamukeleka luhamba luphiwa uhulumende uncediswa uhulumende wezimbabwe onguye olahlekelwe ngabantu
le mqotho lelo babugawule akuyigqibe ngamafitshane dokotela
awuboni-ke kusho ukuthi kwezinye izikhathi ey'ntweni ezifana nalezi kube khona ukuzwisisana kakhulu ekukhulumeni njengoba ubaba ugawulisho ukuthi hhayi laye uyakubona ukuthi mhlawumbe kungabe kakwenzakale ngoba yena akakubonanga kuyabe kuliphutha yiyo le ndlela ebengiyibona ebesikubona ngayo lathi ukuthi hhayi bekufanele ukuthi abantu lanxa umuntu ebonakale siza atshele ukuthi hhayi wena ngikwenze ngaleyi ndlela ngobo zethu sele abanye abantu iy'ndaba zombusazwe ekusebenzeleni ukusiza abantu mbone ngani nxa singaqhubekela phambili samabandla wonke elandela indlela ekhulunywe ngubaba ugawule mbone ngani ilizwe lethu lingaphuthuka kancane
udokotela Nkululeko Sifanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC ubexoxa endawonye lo mnumzana Belief Gawule owebandla lezanu PF
okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Kube lombuthano lamhlanje eHarare okunanza inyanga kaMbimbitho okuyinyanga yokuqakathekiswa kwemisebenzi yabesifazana emhlabeni jikelele International Women's Month. Abaningi abaze kulomhlangano bathi kuqakathekile ukuthi kube lemithetho yokujezisa labo abephula umthetho oqondisa ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazana labesilisa okumunyethwe kusisekelo sombuso. Kubika uPraxedis Jeremiah weStudio 7.
Iningi labakhulume kulombuthano wanamhlanje owenzelwe eMedia Center eHarare bathe isisekelo sombuso siyaqhakathekisa abesifazane beZimbabwe, kodwa kakula sifiso sokusilandela kunkokheli. Unkosazana Eunice Hove, omunye wabakade bekulumbuthano wanamhlanje, uthi kumele abesifazane batholiswe imfundiso ngamalungelo abo, njalo leyo mfundiso itolikelwe ibe ngendimi abazizwisisayo.
I believe ukuthi abantu besifazane bakwanise ukuthi babalance for better. Abafazi bafanele bafundiswe. Ama messages e-constitution kufanele ukuthi khona a translate into vernacular, like my sister said, abesindebeleni, abesishoneni, so that even umuntu osemaphandleni uyakwanisa ukuba ke yedwa azi ukuthi ama rights akhe ami njani. There is also need for continuous awareness raising wherever each one of us who is aware of the constitution goes. Talk about that message. It is your right. You need to know about ABC. People need to know their constitutional rights. Whether you are a man, whether you are a brother, whether you are a sister, we need gender balance, because balance is for better and balance is development.
Omunye njalo obekulumhlangano yintathele izindaba esebenzela iMedia Center abayibo abaqoqoye lumbuthano uNkosi Khona Dibithi. UDibithi yena uthi isisekelo sombuso sisobala ngamalungelo abesifazana.
Umhlangano esibe layo namhla abantu bakhiphe imbono eqakathekile kakhulu, ikakhulu ekuthini i-constitution yethu yeZimbabwe ile mthetho engancedisa ukuthi omama bakwanise ukungena emsebenzini, bekwanise ukusebenza ukudevelopha ilizwe laseZimbabwe. Okuqakatheke kakhulu ukuthi imthetho njengoba ikhona kusho ukuthi akula muntu ofuna ukuyi-implementa leyo mthetho. Njalo kuqakathekile ukuthi abomama bathe kungcono sizithathele thine esikuthatha amandla la siwafake ezandleni zethu ukuthi siforce uhulumende ukuthi a-implement ama-laws lawa ngoba avele akhona. Okunye okuphumileyo emhlanganweni lo ukuthi khona abantu bathi khona i-power ekhona isebadodeni, njalo nxa amadoda engafuni ukunika omama amandla lawo abasebaphiwe i-constitution kutshengisela ukuthi akula muntu ofisayo, kungaba ngabezombangazwe, ukuthi ba-implement izinto lezi eziphakamisa omama. So omama bebesithi qakathekile ukuthi khona izindaba zona lezi ezinjalo zilungisiswe nguhulumende. Nxa zingalungisiswa nguhulumende, kuqakathekile ukuthi omama noma basemakhaya bafundiswe ngezinto eziku-constitution ukuthi ivoice yabomama ibe yinye, bedimande ama-rights abo.
Umbuthano wanamhlanje wenziwe ngendlela yokunanza ukuqakatheka kwemisebenzi yabesifazana lendima abayidlalayo ekuthuthukiseni ilizwe. Okwenziwe ngalinyanga kaMbimbitho eye-National Women's Month minyaka yonke. Lumbuthano wenziwe phansi kwendingimba ethi hashtag balance for better. Ubuqoqwe ngabomsakazo oweStudio 7 usebenzelana labeMedia Center. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedis Jeremiah.
kwezemidlalo lamhlanje isiphathamandla se-Highlanders uNhlanhla Dube uthi lo nyaka bazalwisa ukuphakamisa zonke inkezo ezikhona elizweni esigabeni se-Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Ikhuluma nentethe zindaba zemidlalo namhla emini uDube uthe nyaka enye bekungumnyaka wokuvuselela isiko bekungoqela ukufundisa abadlali ukuba kutshoni ukudlalela iqembu le-Highlanders kanye lokufundisa abadlali laba lendlela leli qembu elidlala ngayo enkundleni. Wawuqhubekele phambili wathi leli qembu alingeke liyale lokhu limi ndawonye njalo kumele lokhu kukhanye ngendlela elizadlala ngayo lo nyaka.
Lo nyaka kuzamele sithi singangena enkundleni sisebenze gadalala kuthonte izithukuthuku sifinyelele kuma-final amaningi njalo kuvuma siphakamise inkezo zakhona. Lo nyaka kumele sitshengisele ukuba sileqembu eliqinileyo elenelisa ukumisana lamanye amaqembu adlala kusigaba saphezulu, ngoba ngaleyo ndlela sizabonakala ukuba kule ngqubela phambili eqenjini lethu.
Iqembu le-Highlanders nyakenye liphushe imidlalo yalo lihlezi endaweni yesihlanu engalaneni yemiklomelo ngemva kwentshantshu zanyakenye. Iqembu le-FC Platinum kuthi endaweni yesibili bekuleqembu le-Nkezi Platinum, ikanti endaweni yesithathu bekuleqembu le-Chicken Inn, kube sekusile endaweni yesine bekuleqembu le-Triangle. Iinkokheli zeqembu le-Highlanders zidinge abadlali abambalwa abalolwazi lokudlala kusigaba saphezulu ababalisa uNqobe Izitha Masuku, uBukhosi Sibanda kanye lo-Prince Dube ukuthi bazophathisa abadlali babo abasakhulayo njalo lokhu kwenze abalandeli bomdlalo wenguqu belikhangelele njengelinye lamaqembu aqine okwamagama lonyaka. Loba kunjalo amalungiselelo alo awokuqala kwemidlalo yeliga wasahambanga ngemfanelo njengoba abadlali beke bakhalala ukuzilolonga okwamaviki amathathu bekhonona ngokungatholi kwabo iholo lenyanga kazimandlela likanhlolanja. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMathinda Ndlovu kayenelisanga ukungena umhlangano wanamhla lentatheli zemidlalo, kodwa uDube uthe balethemba lokuba kuyathi kufika umdlalo wesine abafana sebeqine nje sebefana labadlali bamanye amaqembu abangazange bephazamiseke kumalungiselelo abo. Imidlalo yalo nyaka ye-Premier Soccer League iqala kusasa, kodwa iqembu le-Highlanders lizaqala ukudlala ngomgqibelo lapho elizavakatshela khona iqembu le-Black Rhinos esikolweni. Play Studio 7, ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Highland silethemba lizenza okubonakala nje ngokuthembisa kwenu lonyaka chila moya hi hi siziqhubeke ngokukhangela bezihamba phambili kubhubhe abantu abahlanu eChimanimane kade bemelele ukudla ukuphiwa abantu abahlaselwa lizulu lesiphepho namuhla ngemva kokuxotshwa imota yamasotsha kwanele mthwakazi lingayikatshana likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.